ungava musangano wakadini ngoti vana vanongotaura zvavanongoda vamwe vakuru vemusangano vanongotaura zvavanoda kune yatinoti command structure yepati inodiwa vamugabe kuima yamujuru Simon Kayamoyo and vamutasa so until we go to congress ndo vanenge vari vakuru vanotipfungamira
asi ipo panodzoka vamugabe munotarisira zvakare here kuita mumwe musangano wakadai nekuti tiri kunzwa nyaya yekugunun'unai bepanhau reherald riri kunyorawo zvimwe richiti pakakanganiswa kunzi vanhu vasanzi taurai nekuti handiwo utongo hwejekerere
herald haisati iriyo musangano varipo vanoda kuti ndiwo maspokesman womusangano unotaura neherald herald hausiyo musangano wezano pf herald inewspaper rinova riri rehurumende rinofanira kunge richitsigira program dzehurumende program dzomusangano asi iko zvino toona kuti yachinja ndiyo yava spokesman yemaopposition opinion ichitaura zvainotaura asi zvisinei zvichagadzikwa tichagara pasi somusangano tiongorore nyaya iyo yeherald kuti vanoenda vachitaura izvozvo
ko vamwe kavangazoti kana motaura nenyaya yeherald hamuzoita here kunge muri kupindira mumaburitsirwo anenge achiita nhau nekuti kavatori venhau havabvumidzwe here vagumbo kuti vanyore zvavanenge vachiona
ini munoziva ivo mashandane kwamakore akati kuti vanhu vane freedom yokutaura zvavanoda manyudzwe paanotaura zvaanofanira kutaura asi kana yave yekuti pepa rava kuita pesu enagenda seyatiri kuona iko zvinhu iripo iyi haaio handifungi kuti zvinhu zvinhu zvingagamuchirwa izvozvo vanhu ngavaite pepa sepepa rive professional ripe balanced views o zvinenge zvichiitika asaka tambocriticisa kana even maprivate papers tovacriticisa hedu asi tinoziva kutiti vane democratic right kuti vataure zvinhu zvavanotaura but haikona kupesuwa yena agenda yekuti unoti day in day out unonge uchingotuka chete vanhu ingava newspaper chaiyoiyo kuzvino kana yadaro opposition inoita sei kubva takaziva operation yeherald haina kumboshanda zvakadaro tatina maedita dzakasiyana siyana vaipresenta zvinhu zvavo zviripo but tisi toziva kuti uri pari sure kwazvo zvese izvo anoita izvozvo
ndiani uyu
haiwa handisiri kutaura kuti taura munhu zita ndakutaurira kuti kuno munhu ari sure ari kuita izvozvo zvatokwana izvozvo